chekutanga takabvumirana isu tikatoita ratification separlament yezimbabwe yechibvumirano chatakati isusu inonzi iyo African Continental Free Trade Area, yekuti takuda kupaza mabhodha, takuda kuti isu tichitengeserana nokudyidzana nenyika dzese dzemuafrica. Kechipiri, Burundi iri mukomesa, isuwo Zimbabwe tiri mukomesa, ende tine chimwe chirongwa futi chekuti komesa SADC neEast Africa dzibatane dziuye pamwe chete tiite free trade area yekuti tichidyidzana futi nenyika dzese dziri ikoko. Saka hapana chakashata, tiri kutovada iye zvine zvitanzania iri musadic. Saka hapana chakaipa, ngavauye Burundi vopinda musadic, toita tobatsirana pamwe chete tozofamba zvakanaka. Saka chirongwa chakanaka chavari kuita nekuti Africa iye zvino taakuda kuti tichisenza pamwe chete, nekuti tiri kuona kuti tiri kuneteka tichipuwa kana masanctions, asi iye zvino tikange taakutengeserana pachedu isu tichiita trade among ourselves sema African countries, zvinhu zvinotifambira.
Asika Honorable Paradza, vamwe vari kuchema chema kuti Burundi inenge inotyora kodzero dzevanhu, nekudaro SADC inofanira kutamba yakachenjera.
Aiwa, Burundi iri mukomesa, Burundi iri muEU, saka hapana kana ikatyora mutemo unotyorwa EU ine dare rayo. Isuwo SADC tine daro reduwo resecurity and troika. Saka kana ichinge yatyora mutemo iri muSADC, tino zvirango zvatinoipa. Asi iye zvino nokuti iri muAfrican Union, haina kudzingwa muAfrican Union, ingange ine zvimwe zviri kunoita ikoko, wachinoitana ikoko ndezvimwezvo. Asi apa tiri kutaura nyaya yekutengeserana nyika dziri kuda kutengeserana kupindirira, tiri kuti iye zvino trade among ourselves. Saka hapana chakaita.